Bumbiro remtemo yenyika pamwe nemitemo yesarudzo zvinopa mutungamiri wenyika simba rekutara zuva richaitwa sarudzo uye bumbiro rinotarawo nguva inofanira kuitwa sarudzo idzi. Section 143 subsection 1 yebumbiro inoti upenyu hweparamende makore mashanu uye upenyu hweparamende hunotanga kubva zuva rinogadzwa mutungamiri wenyika. Izvi zvinoreva kuti paramende iripo inomira kushanda pakati peusiku musi wa21 Nyamavhuvhu gore rinouya sezvo vamugabe vakatora mhiko yekutungamira nyika musi wa22 Nyamavhuvhu muna 2013. Section 158 inotiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa pasingadariki mazuva makumi matatu upenyu hweparamende husati hwapera. Vesangano reveritas vanhu venyanzvi munyaya dzemutemo vanoti izvi zvinoreva kuti sarudzo dza2018 dzinogona kuitwa kubva mukati memazuva 23 chikunguru na21 Nyamavhuvhu gore rinouya. Mutemo unoti panofanira kuva nemazuva asiri pasi pemakumi mana nemana kana asingadariki makumi masere nemana pakati penguva inotaurwa zuva resarudzo nemusi unoitwa sarudzo dzacho. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko maererano nemafambisirwo esarudzo, sarudzo dzinogona kuitwa pasina shanduko iyi. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navawalsh mencuve vakurawo nechiwai vanoti havasi kufara negadziro yesarudzo idzi iri kuitwa nekomishoni yesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC.
Munhu anoseta deti anotaura kuti sarudzo dzavako musi wakati anotara musi wesarudzo hongu ndevamugabe, ende toziva kuti pane kakuzvidzana pazvinhu zviviri izvozvo. Isu hatina kukotsira zheve nemeso zvakasumuka, ende takatarira kuona kuti zvinoda kufamba sei.
Munyori mukuru webazi revechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai muHarare vadelfort ngadziore vanoti kunyange hazvo vange vari kushanda neZEC mukugadzirisa mafambisirwo achaitwa sarudzo muna 20 sarudzo dza2018 havasi kufarawo nekuti ZEC yave kutadza kutevedza urongwa hwayo. Paurongwa hwayo hwayakatura kuparamende, ZEC ingadai yakatotanga kunyoresa vavhoti ichishandisa BVR, asi izvi hazvisati zvaitika.
But zvaakutiomera pari zvino ndezvokutizvo hatisi kuziya manje kuti zviri kutanga rini. Taifungidzira kuti pachaitwa matesting kits paichapera, by now tinge takutoziva kuti zviri kutanga rini. So tirongodzoka kuvanhu vechidiki kuti gadzirirai, vari kuuya vari kuti rini hatichazivi, ndo yaawariri pari zvino.
Asi vanoti vane tariro yekuti ZEC ichaita zvimwe zvavakabvumirana nayo, zvakaita sekuti nzvimbo dzekuvhotera hadzifaniri kunge dziri munzvimbo dzakaita semakamba emapurisa kana masoja kana pamisha yevanhu sezvakaitika musarudzo dzapfuura. Mutauriri wepeople's democratic party vajacob mafume vanoti nyaya yekuti gadziriro yesarudzo haisi kufambiswa zvakanaka ndiyo yaita kuti vashandire pamwe mukuedza kugadzirisa zvinhu.
Iko zvino zvataakuita ndosaka tagadzira iya inonzi nera, unova mubatanidzwa wemapolitical party ese anopikisa. Nera iri tiri kuita madiplomatic offences kunze kwenyika, tiri kuita mapolitical activities, mademonstrations muno, then tiri ine legal committee iri kushanda iri kuinda mberi nekurwisana nehurumende mumadzigare edzimhosva kuti tinge tichiita mareforms ari kudiwa nguva yemaelection isati yasvika. Muchaona pakufamba kwenguva kuti isusu semapato anopikisa tichange tiri mushishi, tiri kumhanya kuno nekoko kuti tigadzirise nyaya idzi dzekuvhota, nokuti nguva yacho yasvedera, nguva yasvika, vanhu vezimbabwe voda kusununguka.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navatsvangirai vaobert kuti vanoti kunyange hazvo paine chikiribidi chiri kuitwa neZEC vari kutogadzirira sarudzo idzi.
Saka isu tinoziva hanzi muchishona tinoti chakachenjeza ndechakatanga. Tinoziva kuti vanhu vatiri kudhira navo havasiri vanhu vanovimbika. Vanhu vatiri kudhira navo makoronyera, matsotsi, inhubu, zvose izvo tinozviziva. Saka isuwo tine zvirongwa zvatiinazvo zvokuti panguva inenge ichikodzera tichizivisa vanhu vedu. Pari zvino zvimwe hazvingati ndingataura pamhepo nokuti tingangoti muchirungu zviri of a strategic nature, asi toda kuti vateereri vazive kuti zvakachenjeza ndechakatanga. Takarohwa nezvousiku muna 2013, hatidi kuti tirohwe nezvousiku zvekare.
Vanoti bato ravo riri kugadzirira sarudzo dza2018 zvakanyanya mumatunhu ese munyika. vamafume vanotiwo mapato anopikisa ari kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda ZANU PF musarudzo dzegore rinouya.
Nesu tiri kugadzirira nakuda kugadzira coalition kuti titibatane kuitira kuti tiite maresources yedu pamwe chete, tinge tichiona kuti maconstituents acho tinomira sei, totsvaga mari tiri pamwepo, tinge tichitengawo mota, mabhasikoro, matisheti nemaposters nezvimwe zvinodiwa kuti maelections ange achibudirira, nokuti tigadzirirewo mamanifesto edu nemamedia activities anotaridzawo kutange tiri kuda kuudza vanhu zvatichazovaitira kana tichinge takutonga.
Pawaro wayo wayakatura kuhurumende, ZEC yakati yaida kutanga kunyoresa vavhoti muna Kubvumbi, asi kusvika pari zvino haisati yatanga kuita izvi. Vanongorora zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vanoti hapana chinoshamisa pane zviri kuitika kuZEC, uyewo vanoti zviri pachena kuti komisheni iyi iri kushanda nebato riri kutonga reZANU PF. ZANU PF yakatotanga gadziro dza 2018 uye pari zvino yakatotenga motokari 365 dzekushandisa pasarudzo idzi. VaGwede vanoti mapato anopikisa haangafananidzwi neZANU PF sezvo ichishandisa mari dzehurumende.
Zvakaomera munhu wese muno muZimbabwe, zvakaomerawo mapato aya atiri muhurumende, nenyaya yekuti tose tiri kutambura. Ndosaka vachitadza kuti dai zvinhu zvange zvichishandurwa munyika. Asi bato reZANU PF rakukwanisa kutenga motokari dzamuri kutaura idzodzi, nokuti vane chokuita nehomwe yenyika, vari padhuze nayo, ndo vanopakura. Saka kana mukange muchiona mundiwo mamunge muine nhango hombe kana kuti nyama hombe, maizviziva kuti ndo vanopakura. Vamwe vakashaya vangangowanawo zvavo muto nenyaya yekuti vari kure nekupakurwa kwepoto iyoyi.
Hatina kukwanisa kutaura neveZEC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.